ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzedu za nasi chitatu nyamavuvu 2017. Gavuna we RBZ Dr. John Mangunjika woparura urongwa wekushandiswa kwemari wepagore kana kuti monetary policy vachiti dora remuZimbabwe harisi kuzodzoka kusvika zvinhu zvagadzikana munyaya dzezveupfumi. Vakawanda vochikira kusagadzikana kwezvinhu munyika mushure mekurwisana kwemapurisa nemauto muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda ibiti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mumibatanidzwa uri kuumbwa vakaita sava namai mujuru uye vamwe vari kuda kukwikwidza vakazvimirira. Iko keshi yodzikisa mitero pakutumira mari nenhare mbozha. Vanhu vekumanikaland vochema-chema nenyaya yevemabhizimusi yekuramba kutambira kushandiswa kwemichina yechizvino-zvino kana kuti maelectronic transfers pakutenga zvinhu. Vechidiki vekuZimbabwe nedzimwe nyika vakauya pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vopeta chirongwa chavo. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum nasi, Jonga Kandemiri naChris Gande vachange vachizeya mashoko ekuti bato reANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.